isusu takamirira kuti Ministry of Health itipe mari kuti tidzokere kubasa. Taiona court order tikaiverenga tikaiwisisa. Takamirira kuti tipewe mari yacho kuti tidzokere kubasa. Ndizvo zvinenge zvakamirirwa izvozvo. Pakatipa mari tinokwana kuti tidzokere kubasa, tinoenda.
Hurumende iri kuti izvo yakapa vana chiremba nevamwewo vashandi vehurumende mari inodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Nokudaro mari iyoyo ndiyo yainoti yakapa kwamuriwo imi vana chiremba munoti kudii?
Mari yacho haisi kukwana. Ndizvo zvatiri kutaura. Ivo havangatipi mari, havangatipi increment ye60%. Iyo fuel yakaincreasa ne320%, ichigara ichichinjwa vhiki nevhiki. Ivo votipa 60%, saka mari yacho haitombokwani. Takamirira kuti ivo vatanga kuita zvinhu zviri serious zveupenyu hwevanhu, vatipe mari kuti tizokere kunorapa.
Mukasapuwa mari iyi panosvika musi wemuvhuro, zvinoreva here kuti hamunenge musingaende kubasa?
Because hatinayo mari yacho yekuenda kubasa and hatina dzimwe nzira dzatogona kuita wane mari yokubetsera government tiende kubasa chete.
Chamuri kuda chii chaizvo sana chiremba Dr. Bebe?
Tona mari yokudzokera kubasa inofambirana nezvokukwira maprizes ezvinhu. Maprizes ezvinhu ari kukwira every day and isusu tiri kuti government inofanira kutipa mari inofambirana nokukwira nezvinhu maprizes and mari iyoyo inofanira kuita at an interbank exchange rate.